hurumende yakataura kuti haina umbo hune chekuita neni navamasarauri maererano nemhosva yemega zvii saka yakaudziziva kuti zvinobatanidzira navamasarauri zvekare
makanzwa sei pakaitorwa danho iri nehurumende
ndakanzwa kurerukirwa zvikurusa nenyaya yekuti nyaya iyoyi inyaya yandakapindira mujeri isina mhosva uyezve zvinhu zvakafanana sepasipoti yangu yanga yakabatwa kwemakore anokwana mairi ndisiri kukwanisa kana kubuda munyika ndakanoda maopportuniti akanyanya ekuenda kuchikoro pamwe nekushanyira kunyange hama chaidzo ndiri kunze kwenyika nekuenda kushomeka misangano nevamwe kunze kwenyika zvose ndaikundikana kunge kuchienda panguva yandaipomerwa nyaya iyi uye pamwedzi wega wega ndaienda ndichinoripota kupolisi nekuenda kumatare edzimhosva nguva nenguva izvi zvaita kuti upenyu hwangu hunge hwakangomira panzvimbo imwe chete panzvimbo yekuti ndinge ndichiita zvimwe zvinhu zvakakosha mukati meupenyu hwangu saka kurapwa kwenyaya iyi kwakaita kuti kurerutsewo mararamiro angu nekuti ndakukwanisa kunge ndichiita basa rangu ndisiri kushungurudza nekuti ndichamboenda kumakoti ndichambonoripota kupolisi kana kuti handisi kukwanisa kunge ndichipita muchivatu
mune matanho hamuchatorawo here panyaya iyoyi tichitarisa nguva yamanga muchiti makashungurudzwa iyi
chokwadi tine matanho hatichatora inyaya yekumoti togara pasi negweta tokurukura toona kuti madhamaji zvese akaitwa kugara mujeri nezvese zvataita zvekufamba ukuendeswa kumatare uchidii madhamaji yayo achange achibhadharwa nani saka tichange tichizokurukura pamwe chete negweta tozozivisa danho ratichatora pambeya
pane zvidzidzo zvamungati here madzidzawo kubva munyaya
iyi zvadzidza zvakawanda zvikurusa kunyanya panyaya yekushungurudza iyoyo yagara iripo inoti tikangotaura kuti vashandi mavagamira vawegerei mari hakutonzaiwa zvakaiti vatsvagirei chinyaya zvekuti vapinde mujeri saka zvimwe zvezvinhu zvatadzidza zvekare izvo zvese.